Tep iyi iri kugadzirirwa umambo hwaMwari, sezvo ndiri kuzoipa kuna Hamali Vail kuti vawane zvekunyora. Hama Vail vandikumbira pano pamberi paHama Mesia kuti ndipe zvimwe zvezviratidzo zvekare. Vonguka, zviratidzo zvaive sekuti ini chimwe chezvinhu zvekutanga zvandinogona kurangarira zviratidzo zvichiuya. Zviratidzo zvinouya nguva dzose. Asi, mushure mekutendeuka kwangu, ndipo pandinofunga kuti mune basa napo, Hama Vail. Zvakanaka, ndinorangarira mushure mekunge ndagadzwa muchechi, Church yeBaptist naChiremba Roy Davis, pano pana Watt Street muJeffersonville, paiva nechechi yacho panguva iyoyo. Ndinoyeuka chimwe chiratidzo chakatanamara pasina kana mavhiki akawanda mushure mekwangu, kunge ndingati mazuva mashoma mushure mekugadzwa kwangu. Daive, ndakaona chiratidzo cheharawa yakanga irere muchipatara, yakanga yatswanywa, aive murume wechitema. Uye, akabva apodzwa chiriporipotyo, zvekutoti zvakakonzera bongozozo rakanyanya. Ndobva asimuka pamubhedha, ndokuenda. Zvino mazuva maviri, angangoita mazuva maviri mushure maizvozvo, ndakanga ndichidzimira vanhu zvavasina kubhadhara muNew Albany, mabhiri emvura, negasi, nemagetsi. Uye icho, ndakanga ndakazadzwa kwazvo nomufaro. Pese pandaiwana imba yekare, ndaingopindamo ndononamata, munoziva, isina munhu anogaramo. Uye ndinorangarira ndichiudza vaJohnny Potts, vari kurarama nhasi, vari pedyo, ndinofunga, nemakore 70 kana 80 ekuberekwa. Vaiva mutana aiverenga mamita. Zvino ipapo, vainge vavabvisa pakuverenga mamita ndokuvaisa padeski kuti vagamuchire zvichemo nezvimwe. Paunongopinda pamukova, nekudaira nhare. Uye ndakanga ndichivaudza zvandakanga ndaratidzwa naShe. Uye vaimboti apo neapo vonoverenga mamita mashoma anenge asaririra asina kuverengwa neaiita basa iri. Uye mukudaro iwo vaitaurira mumwe murume, izvo zvandakanga ndaona mubepa, mavaiva nengoro yekare, mumazuva iwayo yaidhonzwa nemabhiza maviri uye vonotora marara nezvinoraswa mumukoto. Paiva nemutana wechitema ainzi vaEdward J. Merrill. Vaigara pa1020 Clark Street muNew Albany. Uye vakanga vadhumwa nevanhu vaviri vechichena, vaiva musikana wechichena nemumwe mukomana vaifamba nemotokari. Uye mukomana akatadza kudzora motokari yacho ndokuvapukanyira pavhiri rengoro iyi. Zvino zvakangotyora mapfupa ose emuviri wavo potse, uye nepachipfuwa chavo kunyanya, ndokusvodogora musana wavo kubva panzvimbo. Zvino vakavaisa muchipatara vari muchinhano chakaipa kwazvo. Zvino vapotsi vachipfuura nemuchipatara imomo muNew Albany, vakanga vavaudza izvo pamusoro pokubata kwaShe neni. Zvino vakatumira kuti ndiuye kuzovanamatira. Uye pakarepo ndakafunga ndiye murume wandakaona muchiratidzo ichi. Saka ini ndaitya zvishoma kuti ndiendeko, nokuti ndiko kaiva kamwe kangu kekutanga munoona kuti ndiendesa izvozvo. Saka asi zvisinei hazvo, ndakaenda ndikanotora shamwari yangu akanga achangobva kutendeuka mukomana mudiki wechiFrench ainzi George D. Ark. Uye ndakanga ndichangobva kumutungamirira kuna Kristo. Uye takakwidzako, ini ndikati, zvino Hama George, ndinoda kuti murangarire. Zvino izvi zvinoitika kwandiri, handikwanisi kuzvinzwisisa. Asi imi rangarirai, murume uyu ari kuzopodzwa. Uye kana apodzwa, pane handikwanisi kumunamatira kusvikira pauya vanhu vaviri vechichena vomira kune rimwe divi remubhedha, nekuti ndinofanira kuzviita nenzira yazvakaratidzwa kwandiri. Uye ndakapinda muchipatara ndokukumbira kuona vaMerrill. Uye ndakaendako, uye mudzimai wavo akandiudza kuti vakanga vachirwara chaizvo. Uye havaikwanisa kuti vatsukunyuke, nekuti maX-ray akanga aratidza kuti mamwe emabhonzo aya aive pedyo chaizvo nebapu. Uye kana vakangotsukunyuka chete, zvadaro aitozo, aigona kuboora mapapu avo, zvovaita kuti vabude ropa kusvika pakufa. Uye vainge vari pakashata kwazvo. Uye vakanga vachibuda ropa zvishoma kubva pauru pavo nezvimwe zvakadaro, nokuti vaibuda ropa nechemumuromo. Vainge varara mumazuva anenge maviri. Zvino murume uyu aive panguva iyoyo nemakore angangoita 65 ekuberekwa, ndinofunga 60 kana 65. Murume wechikuru, ndebvu dzavo dzepamuromo dzakareba dzakanga dzachena, uye bvudzi ravo rakanga rachena. Zvino ndakapinda ndikaudza murume uyu kunyange zvakadaro chiratidzo chandakanga ndaona kubva kunaShe. Zvino vechidiki vaya vakauya vakanga vavadhumba, uye ndakapfugama kuti ndinamatsire mutana uyu. Zvino kamwe kamwe murume uyu akaridza mhere achiti, ndapodzwa, ndokukwakuka. Uye mudzimai wavachiedza kuvadzikamisa pambedha, uye mumwe wevaidzidzira ukoti akauya achiedza kuvadzikamisa pambedha. Uye vakasvetuka kubva pambedha, zvakakonzera mufaro mukuru. Zvino pandakaenda ndakati kuna Hama George, zvino umwe wemasisita chaive chipatara chekatorike akauya akati ndinofanira kubuda ipapo nekuita kuti murume uyu afarise, nekuti akanga aine kupisa muviri kungangoita 40 degrees Celsius. Uye chinhu chinoshamisa, pavakavadzorera mukati mumuprisita nzvimbo iyi, uye nevamwe vanachiremba vakanga vavaisa vakavaita kuti vadzokere kunorara, nokuti vakanga vakapfeka hembe dzavo, uye pavakatora temperature yavo vakanga vasina temperature. Zvino kune vanhu vazhinji vari kurarama nhasi vakaona chiratidzo ichi, kuchiona chichiitika kana kuti kuziva nezvacho. Zvino ndakabuda ndokumira pamastepisi ndokuti kuna Hama George, zvino imi tarisai, vachange vakapfeka jasi rebrown neheti refuyekare, vachafamba vachidzika nemastepisi aya mumaminitsi mashoma. Uye vakatodarowo chaizvo, vakanyatsobuda havo ndokufamba vachidzika. Uye hunenge husiku humwe kubva ipapo, Ishe vakazviratidza zvekwandiri mamwe mangwanani kunze kwava kunoedza, ndokundiratidza mukadzi akanga akaremara zvakaipisisa akanga ari kuzopodzwa. Saka ndakati zvakanaka, ndichatsvaga kuti ari kupi. Uye saka ndakadzika zvino ndainovhara mvura kumusoro uko kuna ndinotenda kuti maive muna 8th Street muNew Albany. Uye ndakava dzaiva dzimba mbiri dzakabatana, uye ndaitya kuti ndaizodzima mativi ose ari maviri. Rimwe divi racho vanhu vakanga vatama, uye rimwe divi racho vanhu vakanga varimo. Saka ndakaenda kune divi raive nevanhu vachigaramo, ndikagogodza pamusuo, uye vaive vanhu varombo chaivo. Uye imwe tsvarakadenga, musikana wechidiki, ndokuuya kumusuo, akapfeka zvakangodaro daro. Uye iye ndokuti, manga muchidei? Ini ndikati, ungaedzawo here mvura kuona kana isiri kubuda? Iye ndokuti, hongu changamiri. Iye ndokuenda, akati kwete, mvura isiri kubuda. Ini ndikati, ndatenda. Uye mai vake vavete pamubhedha, zita ravo vainzi Mai Mary Der Ohanian, uye vaive muArmenian. Mukomana wava aitamba fullback, ndinotenda ndizvozvo, kuNew Albany Bears, timu yebhora. Uye ivo mwanasikana wavo akanga ari kuchikoro chesekondari, zita rake ainzi Dorothy. Iye ndokuti Dorothy akati kwandiri, hamusimi here munhu waMwari uya akava nekupodza kuya muno muchipatara rimwe zuva? Mai vangu vanodawo kutaura nemi. Zvino ndikapindamo, uye akandiudza kuti vakanga varere vakaremara, uye vainge vakaremara vari pamubhedha kwemakore 17 kubva pakazvarwa musikana uyu. Uye saka musikana akanga aine makore 17 okuberekwa. Zvino saka ndakamuudza kuti, akati, ndimi here munhu waMwari uya akapodza murume uya? Ndakati, kwete amai, ini handisi mupodzi, ndakangonamatira hangu murume uyu airwara. Uye ndakanga ndaratidzwa nechimwe chinhu chakandiudza. Ndakashaya kuti ndochidana kuti chii chiratidzo kana kuti chii. Ndakanga ndisingazive kuti chaiva chii ipapo. Ndaingova hangu mukomana, uye ndisati ndaroora nezvimwe zvose. Uye saka pakanga paine uyu mudzimai akandikumbira kuti ndinamate nokuda kwake. Uye ndakamuudza kuti regai ndinamate kutanga, uye kana Ishe vakandiratidza kuti ndidzoke. Zvino ndakabuda kunonamata, ndakatora Hama George. Zvino ndikati, ndiye mudzimai uya wandanga ndichikuudzai kuti ndakanga ndanamatira. Ndinoziva kuti ndiye mudzimai mumwe cheteyo. Handiineni. Uye takaendako kuti tinyengetere. Zvino kasikana kemakore 17 okuberekwa akahonguka, ini ndichingovawo mukomana wechidiki. Zvino aiva nehanzvadzi ingangoita makore 6-8 okuberekwa zvakada kudaro. Uye paive nemuti wekisimusi, paiva mushure mekunge kisimusi ichangopera, wakamira mumbaumu. Zvino vakaenda kuseri kwemuti uyu wekisimusi kuti vandiseke kuti ndaizopodza amai vavo. Ndakavaudza kuti Ishe vaizovapodza. Uye ini, Hama George neni takapfugama kuti tinamate. Zvino pandakatanga kunamata, zvinoka ngirozi iya yandinoona, iyo yamunoona papikicha, ndakaiona yakarambira pamusoro pemubhedha. Saka ndakasveerera ndokuvabata ruoko ndikati, Mai Ohanian, zvino vanogara kuNew Albany iko zvino, ivo nemurume wavo nemhuri. Ini ndikati, Mai Ohanian, Ishe Jesu vandituma, uye vakandiudza ndisati ndauya kuti ndikunamatirei, uye manga muri kuzopodzwa. Simukai netsoka dzenyu mupodzwe nemuzita raJesu. Makumbo avo ainge akapetana. Ivo nebhaibheri ravo rechiArmenian pamwoyo wavo, vakatanga kufamba vachienda kudivi romubhedha. Zvino pavakadaro, Ivo, ipapo Satan akataura kwandiri akati, ukavarega vachitsika pasapo, vachachukoka mutsipa wavo kubva pamubhedha wakakwirira iwoyo. Ndakambovhunduka kwekanguvana. Uye ndakagara ndichiziva kuti zviratidzo izvi handaiziva kuti zvaiva chipa nguva iyoyo, zvazvaindiudza zvaiva zvechokwadi nguva dzose. Saka ndakaenderera mberi zvakadaro ndakavarega vachiburuka pamubhedha. Zvino, Mwari vari chapupu changu, pavakangotanga kushetuka kubva pamubhedha uyu. Makumbo ose ari maviri akatwasanuka. Mwanasikana wava akaridza mhere achidhonza bvudzi rake ndokumhanyira mugwagwa achizhamba tata nepose paaigona. Vavakidzani vakauya kubva kwese kwese, uye havo kake kutanga kwemakore 17 vachifamba-famba mukamuri umwe vachirumbidza Mwari. Ndakasimuka nekukurumidza kuti ndibvepo. Gare-gare ndakazowirirana nemusikana wechidiki uyu ndikafambidzana naye. Hongu ka izvi hazvifanira kunge zvichinyorwa, asi ndakafambidzana nemusikana wechidiki uyu. Nguva pfupi mushure maizvozvo, mavhiki mashoma, ndakanga ndiri mumba maamai vangu mamwe manheru, uye ndainge ndichinamata zuva iroro, uye ndaingoita sendisiri kukwanisa kutunga makore kusvika pakukunda mumunyengetero wangu. Uye ndakafunga ndaizongogarapo hwese, munoziva, kuenda hangu kunorara. Ndakanga ndichigara kumba kwedu panguva iyoyo. Uye saka ndakapinda mukamuri kuti ndinamate. Uye ini dzainge dziri zvekuma 1 o'clock mangwanani ndinofunga. Uye ndakanamata. Zvino pakarepo ndakatarisa, uye amai vachitora hembe dzavo vongodziunganidza pacheya, munoziva, chaive vanhu varombo chaivo. Zvino ndakatarisa chimwe chinhu chichena chaiuya kwandiri. Ndikafunga kuti ndakanga ndakatarisa cheya iya yembatya, asi yaiva ngirozi iya yashe, gore riya, munoziva. Zvino yakauya kwandakanga ndiri chaiko. Uye ini ndakanga ndakamira mune imwe kamuri diki, imba yatinodaidza kuti shotgun duku, yakarurama ine makamuri maviri mairi, uye yaive nezvishongo zvitsvuku kumusoro kuno pamadziro. Munoona, paiva nekamubhedha kembiru dzesimbi kudivi rangu rekurudyi. Paiva nemumwe mudzimai aiva nevhudzi dema akamira akatarisana neimwe kamuri yaibuda ichienda mukicheni. Ainge akamira akatarisana nepamusuo wekicheni iye achichema. Paiva nevamwe baba vakanga vakamira kwandiri. Vakanga vandiunzira mwana pane chimwe chinhu chakanga chakaradzikwa pachipfuwa chake chidiki. Uye rimwe gumbo rake rekuruboshwe rakanga rakamonyoroka kusvikira ranga rakazororera pamutumbi wake mudiki. Uye gumbo rokurudyi rakamonyorokera kune rimwe divi racho. Maoko ese ari maviri akamonyorokawo zvakare, akazororera pamuviri wake. Uye kamutumbi kake kainge kakamonyoroka nekumonereka kusvika pano pahuro pake. Uye ndakafunga, izvi zvinorevei? Ndakatarisa pagere kuruboshwe rwangu, ndakaona pagere vamwe ambuya. Vachibvisa magirazi avo nekuapukuta kubvisa misodzi kana chimwe chinhu pamagirazi avo. Kurudyi rwangu pasofa dzvuku redual fold raienderana necheya, painge pagere mukomana wechidiki aine musoro nevhudzi shava rakamonana-monana, akatarisa kunze nepahwindo. Zvino ndakatarisa kumire nechekurudyi kwangu, zvino ikoko kwainge kwakamira mune iya ngirozi yashe. Uye ikati kwandiri, mwana uyu angararama here? Ini ndikati, changamiri, handizive. Iyo ndokuti, isa maoko ako paari, achararama. Uye ndakadaro. Zvino mwana akanga asvetukira pasi kubva mumaoko ababa vake, uye gumbo diki rekurudyi rakatwasuka, nerutivi rwokurudyi ndokutwasuka, ruoko rworudyi ndokutwasuka. Akaita imwe nhano, uye rumwe rutivi rukatwasuka. Akaita imwe nhano, uye rumwe rutivi ndokutwasuka. Mutumbi chikamu chepakati chikatwasuka. Ndokuisa maoko ake madiki mune angu, akabva ati, "Hama Branham, ndanyatsopora." Kamwana aka kainge kakapfeka kahovhorosi kebhuruu kekodhoro, kana hovhorosi, kahovhorosi kadiki kane chibhibhi, uye kaive nevhudzi rebhurauni nekamuromo kadiki diki kwazvo. Zvino ngirozi yashe yakandiudza kuti yaizondiendesa kune imwe nzvimbo. Zvino ndakatakurwa kuenda kure kure, uye yakandigadza padivi pemarinda ekare ndokundiratidza nhamba dzacho padombo reguva pedyo nechechi. Zvino iyo ndokuti, iyi ndiyo ichava nzvimbo yako yekukuratidza nzira. Yakanditakura kuenda neni kune imwe nzvimbo, uye pakanga paine pairatidzika sepakambova nekadhorobha kadiki kane zvitoro zvingaite zviviri makare, uye imwe yakanga ine kumberi kweyero bhodhi reyero kumadziro. Ndakafamba ndikaendako, kana kuti ndakamirapo, uye paiva nemurume mutana aibudamo akapfeka bhachi rebhuruu rekodhoro, kana kuti bhachi rejini rebhuruu nehovhorosi yebhuruu nekepisi yekodhoro yeyero, aive nendebvu hombe dzepamuromo chena. Akati achakuratidza nzira. Zvino nguva yakatevera yandakapinda mairi, ndakaona ndichipinda mune imwe kamuri ndichitevera mumwe mudzimai wechidiki mufemu. Uye pandakapinda pamusuo, zvaiva pabepa riri kumadziro zvakanga zviri zvitsvuku. Kumusoro kwemusuo kwaive nechiratidzo, "Mwari varopafadze musha wedu." pane mubhedha muhombe wekare wembiru dzendarira waiva kudivi rangu rekurudyi uye nechitofu chemarasha chiri kuruboshwe uye nechemukona maive nemusikana angangoita makore 15 ekuberekwa zvino akanga aine poriyo kana chimwe chinhu chakanga chazvivira gumbo rake rokurudyi kumusoro uye tsoka yake yainge yakabhendera kurutivi uye yakazvivirwa maari uye iye aitaridzika semukomana kungoti chete aiva nevhudzi semusikana uye aive nemuromo une chimiro chemwoyo semusikana uye iye akati kwandiri musikana uyo angafamba here ini ndikati changamiri handizive ndokuti enda unoisa maoko ako padumbu rake ipapo ndakafunga kuti aiva mukomana zviri kwazvo nokuti iyo kunditi ndiise maoko angu padumbu remusikana ndakaita sezvayakandiudza ndakanzwa mumwe munhu achiti ishe ngavarumbidzwe zvino ndakatarisa mudenga zvino pandakadaro musikana uyo akanga achitosimuka zvino paakasimuka mapijama aakanga akapfeka gumbo rake repijama rakakwira kumusoro iye rakaratidza ibvi rakaurungana sevhi remusikana uye risina kuomarara unoziva sevhi remukomana uye ndakaziva kuti aive musikana uye akanga akapfeka mapijama ake uye akauya achifamba achiuya kwandiri achikama vhudzi rake aine vhudzi shava achikama vhudzi rake musikana anogara musalemu nhasi akaroorwa uye ane vana 3 kana 4 uye amai nababa vake vachiripowo zvakare uye saka ini ndakabengenuka uye ndakanzwa mumwe munhu achiti hama Branham kana kuti hama Bill hama Bill amai vangu vainge vachindidaidza zvino ndakafunga ndainzwa mumwe neimwe nzira ndichibuda muchiratidzo ichi munoziva kunge seuchine hope ini ndakati muri kudei nayi amai mukamuri iri mberi mavakanga vakarara ivo ndoo kuti pane munhu ari kugogodza pamusuwo wako uye ndakazvinzwa hama Bill ndokuvhura goni pane murume akapindamo zita rake ainzi John Emil anogara kuMiami Florida iko zvino uye akati hama Bill hamuchandirangariri ini ndikati kwete handitende kuti ndinorangarira akati makandibhabhatidza ini nemhuri yangu asi akati ndakatora nzira isiriyo akati ndakauraya mumwe munhu kuno imwe nguva yakapfuura ndakamurova nechibhakera changu ndokutyora mutsipa wake mukurwa akati ndakafirwa nemumwe wevanakomana vangu dangwe racho uye ndokuti gotwe racho rakarara kumba riri kutofa izvozvi uye ndokuti chiremba womuguta umu akanga achangobva ndokuti mwana ane mabayo akapetwa kaviri uye ari kutotadza kunyatsofema uye akati ndangoti imi mauya pamwoyo pangu uye handizive kana mungauyawo kuzonamata naye uye akati zvino sezvamunoziva ndiri hama yaGraham Snelling uyo Graham Snelling mufundisi Graham Snelling zvino vainge vasati vava mushumiri panguva iyoyo mukomana akanako wechikristu akati iye hama yangu ndiri kudzika zasi kunomutora aigara chinhambwe chingaita hafu yemaira kubva kuneni zasi muguta uye akati ndiri kuenda kunomutora uye mungauyawo here ini ndikati hongu vaemel ndichangopedza kupfeka hembe dzangu chete saka akati ndichatora motokari yangu ndoenda nemi ikoko ndikati zvakanaka akati pandichange ndangotora Graham uye ndinoda kuti mose munamatire mwana uyu ini ndikati zvakanaka saka zvino ndakabva ndaenda kunogadzirira amai ndokuti kwaitike iko ndikati pane mwana mudiki ari kuzopodzwa saka amai vakati kupodzwa ini ndikati hongu amai uye saka ndakati ndichakuudzai zvakawanda nezvazvo pandinodzoka saka munguva shoma akagogodza pamusuwo nahama Graham vainaye takanga tichikwidza kuno neyatinoziva senzvimbo yezvikepe zvino yaiva Howard Shipyard yekare panguva iyoyo ndakati vaemil muri kugara kupi iko zvino akati mukati kumusoro kweutica ndikati munogara muimba duku iyo yatinodaidza kuti shotgun makamuri maviri maduku hongu changamiri iri pachikomo hongu changamiri akadaro ndikati bhodhi renyu pano apa rakagadzirwa nemapuranga akapfekerana uye rakapendwa zvitsvuku akati ndizvozvo chaizvo ndikati mwana mudiki uyu akarara mumubhedha wembiru dzesimbi uye ane mumba umu ingangoita imwe hovhorosi yekodhoro yebhuruu akati ndiyo yaakatopfeka uye ndikati uye mwana uyu kakomana kadiki kangangoita makore matatu uye ane kamuromo kadiki diki tumiromo tudiki tutete uye ane vhudzi shava iye ndokuti ichokwadi ichocho ndikati mai Emil mudzimai ane vhudzi dema uye mukamuri umu mune chigaro chedufold chitsvuku necheya tsvuku iye ndokuti makambouyako here hama Branham ini ndikati nguva shoma yapfuura nguva shoma yapfuura akadaro ndikati hongu asika akati handina kumbokuona ini ndikati kwete panga pari pamweya ndikati vaemil makandinzwa ndichitaura kana ndakakubhabhatidzai nezvezvinhu zvinoitika kwandiri zvingango ndinoona zvinhu zvisati zvaitika akati hongu pane zvakadaro zvaitika kwamuri here hama Branham ndikati hongu uye vaEmil, chero zvachingava icho chandiudza, hachisati chambondiudza nhema. Mwana wenyu ari kuzopora kana ndasvikako. Zvino akamisa motokari, ndokuira pamusoro pechidhiraivho akati, Mwari ndinzwirewo tsitsi. Nditorewo zvakare oishe, maona. Uye ndinokuvimbisai kukuraramirai mazuva angu ose, kana muri kuzochengetedza upenyu hwemwana wangu. Ipapo, vakapa mwoyo wavo kuna Kristu. Takapinda mumba tese tichifara pamusoro pake, mweya uchidzoserwa kuna Kristu. Patakapinda mumba macho, yezvoka zvinhu zvose zvingori nemazvose zvazvaiva, ambuya vaya chete ndo vakanga vasimo. Mukufadzwa nekufarisa ndakati, ndiunzirei mwana wacho. Zvino mwana wacho achitengeotofa, maona, kuya kumonyoroka hwaiva upenyu hwakanga hwabuda mumwana, akanga akangomonyoroka kusvika apa pauro yake diki. Ini ndikati, ndivigirei mwana wacho, ndisiri kumirira kuti chiratidzo chizadzikiswe. Hama Vheyo, kana pedi iri raifanira kunge riri pano, handikwanisi kutaura kana shoko rimwe kusvikira pedi iri raiswa ipapo, maona. Zvinofanira kuva nenzira yayazviratidzwa kwandiri. Saka ndakati, ndivigirei mwana wacho. Zvino baba vacho vakauya nemwana kwandiri ndikamunamatira. Zvino akatowedzera, saka ndakafunga zvino chimwe chinhu. Akarasikirwa nekufema kwake, vakazorwisa nekuzunguza nezvose kuti awane kufema. Ndakafunga zvino, pane chakanganisika. Iye ndakazofunga kuti, ko ambuya vaye vari kupi? Vakanga vasati vavepo nazvino. Saka, vakatora mwana ndokumuradzika, vakanga vachiisa zvinhu pasi pemhuno yake nezvose uye achichema, mai vacho vachizhamba sevabatwa nebuka nezvese, asi mwana aingotadza kunyatsofema. Ndakafunga, zvinoka, kubudikidza neupenzi hwangu ndashandisa chiratidzo chaMwari zvisizvo, nokuti handina kumirira pachiri nekufarisa kwakanyanya. Neizvi munogona kuona, hama Vheyo, kuti sei ndichimirira. Handina basa kuti ndiani anondiudza. Ndinokudai sehama yangu. Hama, musambofa makaedza kundiudza chimwe chinhu chekuita kana ndanzwa kuti ndine kuda kwashe. Maona, hazvina mhosva kuti zvinotaridzika zvakanaka sei neimwe nzira. Ndichavamirira, maona. Uye saka ini ndakadzidza chidzidzo ipo apa chaipo, makore mazhinji kwazvo akapfuura. Uye nokuita chaizvo zvavakataura, uye usazviite kusvikira vataura kuti zvagadzirira kuti zviitwe. Mwana aitambura kuti awane mweya wokufema. Zvino ndaisakwanisa kuvaudza zvandainge ndaita, asi ndaitongofanira kumirira. Ndakafunga zvichida nyasha dzichapindira uye ivo vondiregerera. Saka ndakaenda kunogara pasi. Vakarwira upenyu hwemwana uyu kusvika kwaedza. Kunze kwoedza vakafunga kuti mwana achaenda chero nguva zvayo. Zvino kana ndakagarapo hangu, uye vakaramba vachindibvunza, hama Branham, toita sei? Kana kuti, hama Bill, madaidziro avaindiita, toita sei? Ndakati handizive, maona. Ndakagara ipapo, soro wangu wakatsikitsira ndichiti ishe nderegerereiwo. Zvino kwakabva kwaedza. Hama Graham, Snelling vaifanira kuenda kubasa, saka vaEmil vaifanira kuenda navo, uye ndaiziva kuti ndaitofanira kubvawo pamba apa. Uye asika, hama Graham vaifanira kunge vakagara imomo, nokuti vane vhudzi shava rakamonana-monana sezvamunoziva. Vaifanira kunge vakagara pachigaro cheDuofold ichi, saka ndakanga ndakagara apo paifanira kunge pakagara hama Graham. Asi chembere iya yakanga isipo, uye hapana chembere pamba apa. Saka ndakagara ipapo, saka vaEmil vakapfeka jasi ravo. Zvino ndaiziva kuti hama Graham vakaenda, zvakaoma kuziva kuti vaizodzoka rini, maona. Uye zvakare ndaiziva kuti kunyange mudzimai uyu akauya, ipapo hama Graham vanenge vasipo. Saka munoona kuti ndaive muchinhano chakadii. Saka vaEmil vakati, hama Branham, muri kuda kuenda here? Kana kuti, hama Bill, muri kuda kuenda kumba here? Mungada kuti ndikuendesei kumba here? Ndikati, kwete changamiri, ini ndichangomirira kana musina henyu basa nazvo. Ndaivenga kugara mumba imomo pachinguva nemwana naamai neni, nokuti vakanga vari vanhu vechidiki. Ivo iye akanga aine makore angangoita 25 ekuberekwa. Ndinofunga kudaro, uye ini ndaiva wezera rakada kudarowo. Zvino ndakati, kwete, ndichangomirira kana imi musina basa nazvo. Akati, zvakanakai, hama Bill. Uye saka amai vacho vachifamba-famba pauriri sevabatwa nemamhepo, ivo vachiedza vachichema nezvose munoziva. Uye mwana atongowedzera, maona. Zvaingoita sekunge chero nguva aingoita seambomira kufema saizvozvo achiti, ndiko koga kufema kwaiita. Uye pasina, vakanga vasina penisirini nezvimwe mazuva iwayo munoona. Saka ivo vaingoisa plasta pavari nezvimwe zvakadaro. Asi kamwana aka kaiva nacho kwemazuva akati kuti, uye kakanga kaenda munoona, kana kuti kachitoenda. Uye saka ndakagara pasi ipapo ndakafunga, ini zvangu, kana Graham akaenda. Graham akapfeka jasi rake ndokutanga kubuda pamusuo. Zvino murume uyu akati kumudzimai wake akati, zvino tichadzoka munguva shoma. Ndakafunga, oh Mwari, zvino ndichatogara pano zuva rose uye zvichida neusiku hwese zvakare, munoona. Ndakamirira chiratidzo ichocho, ndoita sei? Uye ndakatarisa kunze nepahwindo, zvino kwakauya vachitenderera imba, kwakauya ambuya vemwana uyu imomo. Uye saka ndakazoziva gare gare ndivo vaive ambuya vacho. Uye vakanga vakapfeka magirazi, ndakafunga, ndizvo izvi Ishe. Kana Graham akasabuda kunze kwemukova, saka vanogara vachiuya nemukova wekumberi. Asi neimwe nzira, havatombozivawo kusvika pari zvino. Asi vakaenda nekumukova wekuseri, ndokuuya mukicheni. Zvino vakafamba kupinda mukicheni imba duku yekare. Zvino pavakasvika pamukova, mwanasikana wavo akamhanyirako ndokuvatsvoda, nokuti vaiva mai vomwanasikana uyu, munoziva, ndokuvatsvoda uye hama Graham. Zvino mbuya vakabva vati, mwana ave nani here? Iye ndokuti amai ari kufa. Akabva atanga kuridza mhere saizvozvo naamai vake vachichema. Zvino ndakafunga kana izvi zvikangoshanda, zvino kana Graham akasabuda, zvino ndakasimuka uye hapana chandaigona kutaura, munoona, kungomirira chete. Zvino hama Graham vakafamba vachiuya, ndakanga ndasimuka kuti vagare pasi, uye ivo uye ava vaive mumwewo kama kwavari, munoona, saka vakabva vangotanga kuchemawo zvakare ndokugara pasi pachigaro chedwofu chavaifanira kunge vakagara. Ndakafunga, zvino kana ambuya avo vakangouya kuzogara pasi mucheya tsvuku iyi, ndakadzokera kumusuo pakanga pakamira vaEmil vakapfeka jasi ravo vakadzirira kubuda, kuchitonhora chaizvo, kutonhora kwedutu remazaya echando. Uye ndakafunga, uye mbuya vaya vakagara pacheya iyi. Zvino Graham akagara pasi ndokutsikitsira musoro wake pasi. Zvino amai vemwana uyu vakaisa ruoko rwavo pagonhi ndokutanga kuchema. Zvingori chaizvo zviri chiratidzo, uye ambuya ava ndokugara pasi. Uye panzvimbo yekunge iri misodzi zvachose pamagirazi avo, vachibva muchando akanga azara neduva rechando. Zvino vakapinza ruoko rwavo mubrifikesi yavo diki ndokubudisa hengechefu kunze, uye kana kuti kasechero kadiki ndokutanga kupukuta magirazi aya. Hama, ezvo kaizvo. Ndakati kuna vaEmil, ndakati, vaEmil, mushine ruvimbo mandiri semuranda waKristu here? Vakati, chokwadi ndinarwo, hama Branham. Ndakati, ndinogona kukuudzai iko zvino. Ndafanotaura mberi kwechiratidzo nguva yadarika, ndicho chikonzero zvisina kuitika. Kana mushine ruvimbo neni, endai munondiunzira mwana wenyu. Oh, ini zvangu, ndakaona kuti zvaive zvakanaka ipapo, munoona. Endai munondiunzira mwana wenyu. Akati, ndinoita chero chamunondiudza kuti ndiite, hama Bill. Handingambotya kumusimudza, nokuti pavakamusimudza akangobva amira kufema. Vakaunza mwana mudiki uyu kwandiri. Ndakatambanudza maoko ndokumutora kubva maoko avo. Vakauya naye kwandiri ndokumira ipapo. Ndakaisa ruoko rwangu paari ndokuti, Ishe, regereraiwo upenzi hwemuranda wenyu. Maona, ndafanotaura chiratidzo chenyu chisati chavepo. Asi zvino ngazvizivikanwe kuti muri Mwari wedenga nenyika. Ndisati ndapedza kutaura izvozvo, mwana mudiki akakanda maoko ake achimbundira baba vake, akakwetsura mhere pamwe nekuchema achiti, baba, ndave kunzwa zvakanaka zvino. Maona, ndakati vaEmil, regai mwana mudiki uyu akadaro. Zvichatora mazuva matatu zvisati zvabva paari, nokuti akaita nhano nhatu achitwasanuka. Ndakaenda kumba uye ndakazvitaura kuchechi yangu. Ndikati ndiri kudzokera. Uyu waive musi wemuvhuro. Ndakati, chitatu manheru chechi isati yatanga, ndiri kuendako. Vaiva vanhu varombo uye takavarongedzera bhasikiti regrosari kuti tiendese kwavari. Saka ndakati, ndinoda kuti mose muende, uye pandinoendako, uye imi mose poteredzai imba iyi. Zvino kana ndasvika panzvimbo iyoyo, pane imba iyoyo, imi tarisai muone kana mwana mudiki uyu asiri kuzouya achifamba pauriri, aine tunenge tundebvu twepamuromo turapa, kubva paanga achinwa mukaka wechokoreti kana chimwe chinhu. Maona, uye achaisa maoko ake mune angu obva ataura mashoko aya. Hama Bill, ini ndanyatsopora. Kamwana kane makore matatu aka, tarisai muone kana svika saitika. Mudzimai wangu zvino, Midha, kare tisati taroorana, saka akanga ari muboka iyi. Zvino vakazadza motokari ndokuenda kunopoteredza imba iyi, munoona, kuzondiona pandakatyaira ndichisvikapo nemotokari yekare yepublic service company yandaiva nayo kumba manheru iwayo. Ndakanga ndisina motokari yangu ini pachangu, yakanga izere netara mungoro nezvimwe, munoziva, kwandakanga ndichienda nayo zuva iroro ndichigadzirisa zvinhu. Ndakatyaira ndokuuya mberi ndikamira, ndakakwira pavharanda ndikagogodza pamusuo. Uye vakanga vasina zvimeti pauriri hwekare uhu. Amai vacho vakauya vachifamba pauriri ndokuti, veduwe, ndi hama Bill, saizvozvo. Uye vanhu vakanga vakatarisa nemumahwindo panguva iyoyo kuti vaone zvaizoitika. Uye muchikona achitamba hake, maiva nemukomana mudiki uyu zuva retatu. Ndakamira handina kumbotaura kana shoko rimwe. Zvino akauya achifamba pauriri akaisa maoko ake madiki mune angu, aine anga achinwa mukaka wechokoreti netundebvu twepamusoro pemuromo sekunge kudaro, pesa apa kubva pamukaka wechokoreti. Akasimudza maoko ake achiaisa mune angu akati, hama Bill, ini ndanyatsopora. Usiku ihwohwo kuchechi ndakazvitaura, ndikati, pane mumwe musikana akaremara pane imwe nzvimbo, ane chinodikanwa paari. Ndikati, chechi, handizive kuti zvinhu zvinorevei, handikwanisi kukuudzai. Uye saka ndakanga ndichishanda kupublic service, uye ndinorangarira rimwe zuva ringangoita vhiki mushure maizvozvo, ndakatanga kubva muchivakwa ndichibuda kunze. VaHerb Scott vanogara muno muguta zvino vaiva mukuru wangu webasa. Ivo vakati ndakatanga kudzika zasi vakati, Billy. Ndikati, ehe. Akati, usati waenda, ndine tsamba yako pano. Ndikati, zvakanaka Hebi, ndichaitora munguva pfupi. Uye saka ndakaenda kunotora rimwe basa rangu randaitarira pariri. Saka ndakaenda kunoita kuti rimwe basa rangu riitwe. Uye pandaka ndakadaro, ndakarangarira tsamba iya, ndakaenda ndikaitora ndokuivhura. Uye ikati, vanodikanwa vaBranham. Munoona, vakati, zita rangu ndinonzi Neil, ndini mai Harold Neil, tinogara kunzvimbo inonzi South Boston. Ndokuti tiri maMethodist pakutenda. Uye zvakaitika kuti ndakaverenga kabhuku kamakanyora kanonzi Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, katrakiti kaduku. Uye takanga tiine munamato mumba medu umwe usiku. Uye takanzwa nezvekubudirira kwenyu muchinyengeterera vanorwara. Uye vakati, ndine mwanasikana ari kutambura nourwere, ane makore 15 okuberekwa. Vakati, arere panhuwa achitambura neurwere. uye neimwe nzira handisi kukwanisa kuzvibvisa mupfungwa dzangu kuti ndinofanira kukuitai kuti muuye kuzonamatira musikana uyu. Mungauyawo here ndapota? Wenyu muzvokwadi, Mai Harold Nail, South Boston, Indiana. Ndakati, munoziva, ndiye musikana uya, ndiye chaiye. Ndakaenda kumba, ndikaudza mai vangu, ndikavaudza nezvazvo. Ndikati, ndiye musikana wacho. Zvino manheru iwayo, kuchechi, ndakati... kuchechi, ndakati, heino iyo nzvimbo yacho. Ndikati, pane anoziva kune South Boston. Zvino hama George Wright, mimose munovaziva, vakati, hama Branham, iri, ndinofunga iri zasi kumaudza nyemba. Saka zuva rakateera, shamwari dzangu mbiri, nemudzimai wangu, uyo anova zvino, uye nemumwe murume nemudzimai wake vanobva kuTexas, zita ravo rainzi Brace, Ed Brace, anogara zasi uko zvino, zasi kweMilltown. Murimi, aiva sapurazi wemombe kunze uko kumadokero, uye akanga atamira kuno kuti ave pedyo nechechi. Uye ndakanga ndambonamatira mudzimai wake, uye akanga apodzwa pachirwere cheTB, uye saka aida kuona izvi zvichiitika. Ndikati, iwe uye uende neni, ugoona kana zvikasaitika nenzira iyi. Saka mudzimai uyu akanga asati amboona chiratidzo, Mai Brace. Saka mudzimai wangu akaenda neni, uye hama Jim Wisart, eredha vekare munorangarira chechi ikoko mudhikoni wekare, vaida kuzviona. Ndakanga ndine kamota kadiki kasina denga ipapo, zvino ndakavapakira vose imomo. Zvino takadzika zasi kweNew Albany, zvino ndakawana chiratidzo ichi, uye ndakazoziva kuti yakanga isiri South Boston, yaiva New Boston. Saka zvino handina kuziva kwokuenda. Saka ndakadzokera kuJeffersonville ndokubvunza mumwe munhu. Uye mumwe munhu akaenda kuposvo, vakati ivo, South Boston iri kumusoro kweHenryville. Saka ndakaenda kuHenryville ndikabvunza ikoko, ivo ndokuti kona ine mumugwagwa uyu, aive makiromita angaite 24, seri kumusoro kwezvikomo izvapa, muchawana kanzvimbo kadiki. Imi chenjerai kuti munokapotsa, akati, nekuti kanonguva kachitoro kamwe kadiki, uye chitoro ichocho chine posvo nezvimwe zvese machiri. South Boston kumusoro muzvikomo izvozvi, kune maeka 17,000 ezvikomo imomo, munoona, uye iyi iri seri kwayo muzvikomo imomo. Saka takaenderera mberi tichityaira. Zvino kamwe ndakaita manzwiro asinganzwisisike. Mushure mekutyaira makiromita 8 kana 9.5, ndakaita manzwiro asinganzwisisike. Ndikati, handizive. Vakati, chii chanetsa? Ndikati, ndinotenda uyo anotaura neni ari kuda kutaura neni, saka ndiri kutofanira kubuda mumotokari. Saka ndakabuda mumotokari, uye madzimai akagara pamakumbo emadzimai munoziva nezvimwe zvose mukamota ikako kekare kasina denga. Zvino ndakabuda mumota ndokuenda kuseri kwemota. Ndakakotamisa musoro wangu pasi, ndikaisa tsoka yangu pamusoro pebhamba kumashure kwemota, uye ndikati, Baba vekudenga, chii chamunoda kuti muranda wenyu azive? Uye ndakanamata, hapana chakaitika. Ndakamirira maminitsi mashoma, uye ndikafunga, zvakanaka, ivo, kazhinji panenge paine vanhu vakawanda kudaro, ndinofanira kuenda pangu ndega. Saka ndakamirira maminitsi mashoma. Zvakangoitika kuti ndakakwezva meso ndokutarisa uko. Ndakangofunga kuti zvakanaka tarisa kuno, heino cheche yekare iri zasi apa. Uye kana wakambenge uri, ndiyo Bunker Hill Church. Uye ndakatarisa kune rimwe divi, Bunker Hill Christian Church. Uye pakanga paine matombo epamakuva pamberi chaipo pechechi. Zvino ndakaenda ipapo ndikati, zvino mose munawo mavarani. Ndakanga ndisati ndambova munyika iyoyo kumashure muupenyu hwangu. Handina kumbova kumusoro uko chero kupi zvako muupenyu hwangu. Ini ndikati, imi torai mazita pamwe nenhamba idzo mouya pano, muone kana zvisiri zvimwe chete paguva iri. Zvino hezvo kaizvo, chaizvo izvo ndikati, ndizvozvo, tiri munzira chaiyo zvino. Ndikati, yanga iri ngirozi yashe, munoona, ndadarika nepo chaipo ndisina kuzviziva. Saka zvaari zvakakwana. Uye saka takachovha tichienda mberi. Pakarepo ndakasangana nemumwe murume ndokuti, mungandiudzewo here kuti South Boston iri kupi changamiri? Iye ndokuti, endai nekurudyi nekuruboshwe, munoziva zvimwe zvakangoda kudaro. Uye takangoramba tichienda mberi. Saka mushure mechinguva takapinda ndakacherechedza ndauya mune imwe nzvimbo. Iye yaiva nekakada kuita sekamusha kadiki zvakada kudaro. Uye ini ndakatarisa ndikati, ndipo apo chaipo. Ndakati, heyo iyo, hapo hapo pamberi pechitoro icho peyero. Ini ndikati, zvino tarisai, mumwe murume achabuda imomo akapfeka hovhorosi yebhuruu, kodhoro chena, kana kuti kepisi yekodhoro yeyero nendebvu chena dzepamuromo, ondiudza kwekuenda. Kana zvisiri izvo, ndiri mutauri mukuru wengano. Saka vakanga vakamirira vose, uye ndakatyaira ndichisvika pamberi penzvimbo iyi. Uye ndichingotyaira ndichisvika pamberi, pakabuda murume akapfeka hovhorosi yebhuruu nekepesi yekodhuro yeyero nendebvu dzepamuromo chena. Zvino Mai Brace vakafenda vari mumota vachizviona zvichiitika saizvozvo. Ndikati, changamiri, muri kufanira kundiudzawo kuti Harold Nail anowanikwa kupi? Akati, hongu changamiri. Akati, mabva ane kumaodza nyemba here? Ndikati, hongu changamiri. Akati, maidarika, inenge hafu yemaira zasi kwemugwagwa, munokona mugwagwa wokutanga kuruboshwe. Mukakwidza muchawana danga guru dzvuku, imi mukona ipapo padanga dzvuku iroro. Akati, imba yechipiri kurudyi rwenyu, pamunokwidza nekamugwagwa kadiki kanenge muswaswairi. Ndikati, hongu changamiri. Iye ndokuti sei? Ndikati, ane mwanasikana ari kutambura neurwere, haana here? Akati, hongu changamiri, anaye. Ndikati, Ishe vari kuzomupodza. Zvino mutana akatanga kuchema, maona haana kumboziva saka akaiswa muchiratidzo haana kuziva kuti chii chakanga chichiitika ndakakomuka tikaita kuti mainewo vavandudzwe zvakare ndokukwidzako tikafamba tichipinda muchivanzi takabuda mumota ndokutanga kupinda takatanga kuenda kunzvimbo munoziva kunzvimbo kwayakanga iri zvino mumwe mudzimai wechidiki mufemu akauya kumukova ndikati hoyo kauyo maona saka zvino akati makadii henyu ini ndikati makadiiwo ndikati ndini hama bill oh akati ndafunga kuti ndimi akati makawana tsamba yangu here ndikati hongu amai ndakaiwana akati ndini mai harold neyo ndikati zvakanaka ndafara kukuzivai mai neyo uye iri ringori boka diki rauya neni kuti tinamatire musikana wenyu akati hongu ndikati ari kugadzirira kupodzwa akati chii miromo yake ikatanga kudedera akatanga kuchema ndikati hongu amai zvino handizive handina kumbomirira mukadzi uyu ndakafamba ndichidzika nemukamuri hombe iyi uye boka rangu richinditevera pandakavhura musuo kurudyi rwekukamuri iyi imba hombe yekare yekumaruva ndakavhura musuo hawo eyero enhau kana kuti mapepa eyero pamadziro mavara matsvuku chiratidzo chinoti mwari varopafadze musha wedu mubhedha wekare wembiru dzendarira chitofu chemarasha kuruboshwe rwangu uye paine kamubhedha kadiki kagerepo kaine musikana uyu anenge mukomana areremo zvino chimwe chinhu chakaitika ndakanga ndiri mukona yekamuri iyi ndichiona mutumbi wangu uchienda pamubhedha uya zvino ndakaisa maoko angu padumbu rake chaizvo sezvakataurwa nashe uye pandakadaro mainewo pavakapinda mukamuri vakazviona vakawira pasi zvakare vakafenda imhando yemunhu ane kuteera uye vakafenda vari pasi zvakare uye hama nevo vakanga vachiedza kushanda navo uye mutana hama jimu vamirepo vachiti ishe ngavarumbidzwe vakabatanidza maoko avo pamwe chete kana mose mai vaziva zvavaiita saka zvino ndakazvitarisa ndikazviona ndakaisa maoko angu paari kana kuti akachinjika padumbu pake sezvizvi ndikati ishe ndiri kuita izvi pakurayira kwezvandinofunga kuti mwari vari kundiudza kuti ndiite panguva saiyoyo akatanga kuchema ndokubva asvetuka zvino vakangoita kuti mainewo vamire netsoka dzavo vakanga vamuka kubva pakufenda kwavo zvino musikana uyu paakasvetuka kubva pamubhedha hero gumbo repijama rake kumusoro pagumbo rekurudyi chaizvo nenzira yazvakaratidzwa muchiratidzo zvino hapo paive nebvi rakaurungana remusikana panzvimbo yeremukomana zvino mainewo vakabva vadonha zvakare maona vakabva vafenda kaiva katatu chaiko kavakafenda zvino musikana uyu akafamba achibudamo mukamurumu ndokupinda muimba yake yekupfekera achichema ndokupfeka dhirezi rake rechijapani akadzoka achifamba achikama vhudzi rake nerake neiro rakarema uye nerumwe ruoko rwake rwanga rwakaremarawo zvakare kurudyi achikama vhudzi rake neruoko rwakaremara akaroorwa ane boka revana zita rake handizive zita rake ndianiko zvino asi vekwaneyo chero ani anogona kukuudzai harold neyo uye izvo zviratidzo ndezvechokwadi ndinogona kuisa izvozvo ndokuendesai kune vanhu vangagadzira mabhuku akawanda ezvinhu zvakadaro zvakaitika zvino ichokwadi hama vheyo ndichakundikana ndiri munhu ini ndiri mukundiki kubva pakutanga zvakare anonzwisa urombo kumira panzvimbo semuranda wakristu merre vana eo vaviri ndizvo chete zviripo here izvi zvino nail brace ed brace graham graham sne vana eo vaviri ing